vachibva panyaya yavo yavanga vafambira yekuchaira muchinhoyi vamunangagwa vati zvakakosha kuti vanhu vabatane nekusavengana kuitira kuti pave nebudiriro yekusvika pazvishuwo zvakanaka zvinotarisirwa senyika. Vamunangagwa vati vanhu vakabatana munyika, Zimbabwe inogona kukunda uye kubuda mumatambudziko ayakatarisana nawo.
Nhamo dzatinadzoko zvino takabatana tichiwirana tichikurukura tinodzana zvakaita nezvakanaka tinosvika tese parasi tatichimumirira aiwa wada mhakayo pekumirira tifamu zvinoyeuka tichi vaditi.
Vamunangagwa vati vanhu havafanirwe kuvengana sezvo vari vanhu vamwe chete vemuzimbabwe.
Is a torture of Jim. No time to quit, no matter. No quit, as good as an acoustica. But no wonder. Shalom, the Jordan, the Indianness, the Wataka, the Tusiki. I tell you, this is a court of the Federal Court, huh? So I tell you, this is the Tama. Torture at you, Tama. Torture at you, Tama. Omo kanga muzimbabwe. Peace. We must preach love. We must preach unity. Tika bena izvozvo rwendo rwedereruka kwatinikoenda. Nhamo dzatinadzoko.
Vamunangagwa vatiwo muchirongwa chekuzvitonga kwematunhu makanzuro akapuhwa mari nehurumende nekudaro anofanirwa kupa vagari mvura yakachena pamwe nekutakura marara mudzimba.
Tinoone ndima inotaura kuti kuve nedevolution kubvira kumasimba okutonga asandogara kumusoro kweharare mamwe taburitso amuwe kuno kumakanzuro tipe mari kuma urban councils nemarevisi councils takateudza mari takuti dambu rarime rishandiswe kuti nzvimbo dzicheme mumatunhu matinogara.
Meya weguta rechinhoyi rebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaDike Mukumbi vati vakapiwa mari inosvika mazana masere zviuru zvemadhora iyo vakatotanga kushandisa kupa vagari mvura yakachena, kuchera zvibhorani pamwe nekutakurwa kwemabhini.
Takapuwa mari inosvika 800,000 ende mari iyoyo imwe yacho takaanotenga pombi kuti tiwedzere mvura yatinopomba pazuva. Imwe zvakare takaita kurongwa hwekusatena nekuti refurbished mabhol edu munharaunda ndo patakashandira mari yehurumende iyoyo. Saka ndo zvaita kuti mvura yedu ive ine kaimprovement pamazuva mashomana apfuura. Tinoda kuti titokumbire kuhurumende irambe ichiwedzerwa bhikozi mari iyoyo yatibatsira mune zvakawanda. Tatanga tisina kutarisira tichivandudza uwandu hwemvura kuti vagari vedu varerukirwe mumamisha matinobva.
Mumwe mugari wemuchinhoyi vageshe mhaka vati mashoko avamunangagwa akanaka asi chinoshamisa ndechekuti havasi kuateedzera sezvo vasiri kuda kutaurirana navachamisa.
Vafanira kuwirirana vachitaurira navo pamadambudziko ari imomo munyika imomo kuti vanhu vafanira kuwirirana vachidzidzana vachinzwisisana pamaprogress aripo on the ground. Similari ivovo vakuru vachena ndivo vafanira kutori exemplary kumusoro ivoko vachitaurirana vachiwirirana tizongopedzisirawo isusuipasi.
Vamunangagwa vati nyaya yekuchenesa nharaunda yakanaka asi vanhu vanofanirwa kutanga kuchenesa mudzimba nemwoyo yavo. Vamunangagwa vatsvaira nzvimbo gumi kubva pavakaparura chirongwa chekuchenesa nharaunda dzinogara vanhu gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndine Arthur Chiguriwa.